Vashamisa vananzi vakatarisirwa kutungamira chikwata chebato ravo mumazuva mashoma ari kutevera chichanosangana neutungamiriri weSADC pamwe neAfrican Union vachitsvaga nzira dzekuti masangano aya angabatsira sei kugadzirisa zviri kunetsa munyika pamberi pesarudzo. Vachitaura nevatori venhaumo Harare nhasi, mutevedzeri wemutauro weCCC vaGift Osalos Ziva vati nyaya dzavachasimudza kuSADC neAU dzinosanganisira kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi zvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzinobata nyaya dzesarudzo.
Tine nyika dzakatikomberedza, vana South Africa, vana Botswana nedzimwe nyika, vana Angola, hama dzedu kuti vanzwisise, vana Kenya, ma important capitals. So tichange tine udzvanyi hwevanhu vari kunzwisisa, vanhu vari kunzwisisa nyaya yeinternational relations, vanhu vari kunzwisisa kukosha kweukama hwedu nedzimwe nyika. Zvatiri kunovaka apa haisingori nyaya yemareforms bedzi, inyaya yekuti kana taakugavhena tive neushamari nevanhu vatonzwanana navo vari kunzwisisa nyaya yeZimbabwe. Nekuti Zimbabwe inofanira kudzoka into the committee of nations, because tagara kwemakore awanda tichikuwirirana nedzimwewo shamari nedzimwewo nyika. Saka our program iri regional and continental iri kutarisa maimportant capitals. Kana tapedza tichataurawo nedzimwe nyika beyond Africa.
Asi vanokokera nhengo dzezanupf muparamende vapupuraito garepi vati vachamisa nebato ravo havafaniri kuita bembera vachienda kunze kwenyika vasina kutsvaga nzira dzekugadzirisa zvavanoti zviri kunetsa vari muno munyika.
Itsika yavo yokuti kana kune zviri kuitika munyika kana maevents angava neinternational test akanga ari muno muZimbabwe, vanomhanya mhanya nokutaura zvinosvibisa zita renyika. Handioni pane chikonzero chokuti ichamisa nevanofamba naye vamanye kuSADC kana kune dzimwe nyika vasina kutaura kana kusumudza nyaya dzavanoti dzinovanetsa muparlamendi ofZimbabwe. Munova imo munotaurwa zvose navamiriri vevanhu vemuno muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vati rwendo urwu rwakakosha zvikuru sezvo bato reZANUPF richipomerwa mhirizhonga kunyanya munguva dzesarudzo, vachiti hazvingaite kuti mapato anopikisa aponderwe musaga anyerere.
Political terrain yemuno muZimbabwe munhu wese anoiziva kuti kana kusina maexternal observers or kusina anything pushing inoitwa neAU and African Union tinogona kuona zvimwe zvinhu. Saka vanhu vanoda kuona opposition or vatungamiriri vavo vachiita something. Saka diplomatic offensive is one of the somethings that dziri kutarisirwa nevanhu. Vanhu vanotarisira kuti African Union ine maguidelines nemaprinciples anofanira kuimplement. Saka diplomatic offensive inoshanda kupusha African Union, SADC and other countries kuti vachiimplement maprinciples avo.
Vane ruzivo nezverwendo rwavachamisa nechikwata chavo vanoti dzimwe nyaya dzichasimudzirwa pamisangano yavachaita nevatungamiri vemuSADC neAU dzinosanganisira kurambidzwa kwemisangano yebato ravo uori pamwe nekushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scaler avo vave kuda kusvitsa gore vari mujeri vachipomerwa nyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika. Vatogarepi vati nyaya yavaScaler inyaya isingafaniri kupindirwa nemamwe mapandiko ehurumende sezvo vachiti vematare vanoshanda vakazvimirira.
Isu sehurumende yeZimbabwe tinoziva separation of power. Judiciary inoita basa rayo. Scaler ngaapedzerane namatare, kwete kuti hurumende ipindire munyaya dzakadaro. Inyaya dzokuti munhu apara mhosva dzake unotongwa nenyaya dzake. Kana asina mhosva, matare anongomusiya.
Vasiziva vatiwo dzimwe nhengo dzebato ravo dzakadomwa mazita adzo pakati pevachazokwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dziri kuuya dziri kushungurudzwa nevari kufungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF.
Ndosaka takazoti aiwaka zvingaita here kuti makandidati ari happy neprocess, macitizen ari happy neprocess, asi kuoneka vakomana matsotsi vanenge vane masuti eblack vakapfeka mangero neblack vachiti tipe elite kolisi munoda kurishandisei. List richaudzwa vanhu, macitizens ari clear vari happy, vanoziva vanhu vavakanominata. Vanhu vakanominata vari zetist vakanominatwa vari kuenda kumacaucus. Vabva kumacaucus vari kunoconfirma as the candidate vanenge vahwina. Ivavo ndo vachazikanwa vachimirira musangano wedu weCCC.
Asi vatogarepi vati zviri kutaurwa neCCC izvi inzira dzekutsvaga kusvibisa zita rehurumende yava Emerson Mnangagwa.
Hatishamisiki navo, vagara vainomweya wokuparadza nyika yavo, vagara vainomweya wokusvibisa nyika yavo. Vanofunga kuti vakamanya kune dzimwe nyika ndozvichavabatsira kuti vawane mavhotsi, ndozvichavabatsira kuti vagowana umiriri muparamendi yedu yeZimbabwe. Saka itsika dzavo uye vana veZimbabwe vakuzviziva chaizvo kuti tigere navamwe pakati pedu vanovavarira kutsakatsikana kwenyika.
Bato reCCC riri kuchema-chemawo kuti harina kupiwa gwaro revavhoti kunyangwe sarudzo dzave kusvika pedyo. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura zuva iri mushure mekunge dare repamusoro-soro reConstitutional Court ratura mutongo waro panyaya yakakwidzwa kudare iri nebato rinopikisa reMDCT wekuti ZEC yakareshwa here pakuganhura miganhu kuitira sarudzo kana kuti delimitation. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Frank Chikowore.